mutongi wedare rinotonga nyaya dzesarudzo reelectoral court Vasane Odeme vatura mutongo wekuti ZEC yakakanganisa nekusatambira mapepa amai Valerio ekunyoresa kuti vakukidze musarudzo wemutungamiri wenyika. Vademe vati mapepa anga ari pamberi pedare anoratidza kuti amai Valerio vakabhadhara mari yaidiwa neZEC nenguva, saka hapana chikonzero chekuti vatadze kukwidza musarudzo idzi. ZEC yange ichipa chikonzero chekuti mari yakabhadharwa namai Valerio yakazopinda mubhuku rayo vari kubhanga padarika zuva rimwe chete kubva musi wakabhadharwa mari iyi, unova musi wakagara dare rekutambira magwaro evaida kukwidza musarudzo dzemwedzi unouya renomination court. Dare rati ZEC itore matanho ose kuona kuti zita ramai Valerio richange riri pagwaro revanhu vachange vachivhoterwa pasarudzo yemutungamiri wenyika kana kuti ballot paper musi wanyamavhuvhu 23. Gweta ramai Valerio vaalec Mutade hama vatenda kuti izvi ndizvo zvabuda mudare.
Dare guru rei High Court razobvumirana nesu kuti ZEC yanga yakanganisa rati iro ZEC inofanira kutora matanho ose arinofanira kuita rinyorese Valerio kuti vange vari papepa rinokutema vari.
Amai Valerio vativo vafara nemutongo uyu.
Kunyange hazvo nguva yafamba tanichida kuti tigonewo kupinda maconstituencies ose kubvira musi wa21 June, but zvakaramba patakaenda kunomination court. But tiri kufara hedu kuti manje ndapiwa mvumo yekuti ndinyatsopinda pane vanhu vazivowo kuti pane president mudzimai ari kuda kukwikwidza maelections musi wa23 August, saka dai mukangonovhota musi wa23 tisarudzewo president Elizabeth Valerio.
Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Sabile Dewa, avo vanga vari mudare nhasi, vaudza Studio 7 kuti vafarawo nemutongo uyu.
So ivo vakazoenda kumatare edzimhosva kuhigh court vachinoapila vachiramba kuti vanzi vavharirwe panze nenyaya yekuti vatadza kusubmita mapepers avo nemhosva isiri yavo, iriyo nyaya yeikonomi yamunoziva kuti mari dzedu idzi hadzinyatsonzwisisika. Saka tinofara zvikuru kuti at least high court yazvona zvakakodzera kuti vajoinewo mamwe ma11 mapresidential candidates kuti pange pane
vatiwo.
Tirikuramba tichangotarisirawo kuti Muzvare Linda Matsarira president veligi rachabudirirawo zvakare, and tinoramba tichikorokodza madzimai aya ane ushingi nekuramba vakangobatirira vachitwaitira kodzero dzavo, nekuti dai vasina kushinga vasina kuda kuzvitora pane imwe level vachiendeswa kumakots tingadai tisitorina mudzimai ari kukwikwidza.
Izvi zvatsinirwa nemutungamiri wesangano refemale students network Muzvare Evanice Munando.
Tinoda kuti kuna amai Elizabeth Valerio, tiri mumashure menyu tinemi murwendo rwamuchafamba rwekukondesta sapurezidendi. Makamirirawo madzimai emu nomuzimbabwe, tiri kunzwa mufaro mukuru chaizvo. Tichafamba nemi tiri kukurudzirai panyaya yesarudzo dzamuchasangana nadzo. Chishuwo chemwoyo wedu kuti dai madzimai iwo tabatana nawo maya tavakurudzira mukufamba rwendo rukuru rwauchafamba. Tinongoti rambai makadaro, zvichaita zvakanaka, matidadisa.
Sachigaro vebato reuza mudonho reHarare vatenda ikayemba vati mutongo watorwa nedare unoratidza kuti matare achiri kushanda akazvimirira. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika parashwit Mukundu vati danho iri rauya vamwe vari kukwikwidza musarudzo idzi vasakura ndima kare, pakatariswa nguva shoma yasara kuti sarudzo dziitwe.
Saka ndo zvimwe zviratidzo zvokuti sarudzo idzi hadzina tsarukano pakuti zuva ranhasi unonzi haupinde, mangwana waenda kudaro wonzi pinda. Apa vamwe vanga vafamba nendima kudhara. Tinoonawo zvakare kuti pane kahudzvanyiro kari kuitika kumadzimai.
Amai Valerio vachange vachikwikwidzana nevanhurume 10 musarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.